Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tishitsepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri nguva dzava 7. Tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu ndira 1 2020. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi, tichitendawo kuti mave negoredzva rakanaka. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tandinokurudzira vanhu ndechekuti kana pane zvavanoziva zvisina kunaka zviri kuitika, endai kumapurisa vari pedyo. Kana zvanesa kune anticorruption, kune issues zvakasiyana siyana, kunyarara uchiziva kuti pane zvakaipa zviri kuitika zvavangofanawo nokupara mhosva yacho.
Gurukota rinoona nezvemukati menyika vakazembeka zembe vanoti mapurisa ari kuzosunga vose vari kufungidzirwa kuti vakauraya mupurisa kubattlefields uko kunokorokozwa goridhe nemusi wemugovera.
Ichi territory yavanomaina muZimbabwe munomu ine yatingati mushurungu yegodfather, zibaba reko, kuti vese vanenge vachibhadhara chegumi kumunhu iyeye anovati ndiri kuprotektai.
Asi vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vari kune zviwanikwa vari kupomera mhosva vamwe vakuru vakuru vemuhurumende yekurega vari kunzi mashurugwi vachiponda vanhu. Hurumende yowedzera mari dzezvipatara. Amai Mary Chiwenga vanonzi vave kurapwa navana chiremba vari kujeri rekuchikurubhi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Mapurisa anoti asunga vanhu vaviri vanofungidzirwa kuti vane chekuita nekuurayiwa kwemumwe mupurisa, Constable Wanda Hokoyo, paGood Hope Mine kuBattlefields Kadoma nemusi wemugovera. Vanhu ava vanozivikanwa neremadunirirwa rekuti mashurugwi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe tikavabvunza nezvekuferefetwa kwenyaya iyi.
Events are going on. I cannot disclose now at what stage they are, but tichanengataura chekuti mapurisa kakapidza on the ground. They are leaving no stone unturned kuti vaone kuti vakazviita ndavanani endi vachabatwa. That I can guarantee the nation kuti hakuna kwaunozowanda mutemo muZimbabwe. Zimbabwe inyika ine peace, inyika yakanaka yekuti vanotozviziva vakapara mhosva yayo kuti vakazviparira. I can assure the nation that vanhu ivava vachabatwa. It's a question of time, but mapurisa avari paground and pazvino pavanobatwa the nation will know. Hakuna kwaunohwanda muZimbabwe, hakwatotiza mutemo muZimbabwe. You can't hide from the law. So that I can assure you kuti our police are on the ground. They are busy investigating.
Vamwe vari kuchema chemawo kuti vamwe vezvematongerwo enyika vanogona kunge vaine zvikwata zviri kukorokozawo. Inyaya iri kuferefetwa here?
Isusu tinotika kana panane umbowo dambudziko ratinosangana naro ndere kuti vanhu vanotaura kuti ndo zviri kuitika, but tiri kuti as Zimbabwean citizens we have a collective responsibility tese takadaro kuona kuti nyika yedu ikasagara zvakanaka. Kana une zvaunoziva kuti ndo zviri kuitika, uyatitaurire tipe hombo, titaure kuti zvakati zvakati ndo zviri kuitika, nyaya dzoferefetwa. Chandinoona ndechekuti vanhu musocial media tinotaura sei, zvakafana nevanhu vakapara mhosva yoiyi vakauraya mupurisa, vanotozivikanwa vanhu ivavo. Ndiri vanogara muvanhu ka vanhu vakapara mhosva vanokwara vari 102 anga vakawanda end hazvitambotisiki hapana vanhu vanovaziva, hazvigoni. Panogona ndakato nevanhu, asi minyaya yekuti vanhu havadi kutaura nekuti kana kuti mumwe musi vanove mhosva yaitika kuna nhingi, mhosva imhosva, mangwana inoya kwako. Chandikudzira vanhu ndechekuti kana pane zvavanoziva zvisina kunaka zviri kuitika, endai kumapurisa vari pedyo. Kana zvanesa kune anticorruption, kune issues zvakasiyana siyana, kunyarara uchiziva kuti pane zvakaipa zviri kuitika zvakufanawo nokupara mhosva yacho hatikwanisi kuramba kana kubvuma kuti pane zvakadaro zvinoitika asi tikaramba tichingozvitaura mumasocial media tisingaunze umboone mazita nei kuti zviinivhestigetwe zvino hatina kwatinoenda senyika
gurukota rezvemukati menyika vakazembe-kazembe vachitaura vari parunare muHarare mukuzenyaya iyi tabatawo mukuru wecenter for natural resource governance vafarai maguhu
mashurugu aya vane nguva yakati rebei vachiita mabasa iwawo tinorangarira kuna 2008 vakauraya vanhu vakati kuti kwamarange pavakauya kumadiamonds and then after that vakaita resurface kubhindura kwakichiya tota but chikuru chinooneka pamashurugu ndechekuti vanhu vanodya nevanhu vakuru vezvematongerwo enyika saka vanozikanwa kuti ndivanani uye vanoshandira kupi vatori nematerritories avo and each territory yavanomaina muzimbabwe munomu ine yatingati mushurugu egodfather zibaba reko kuti vese vanenge vachibhadhara chegumi kumunhu iyeye anovati ndiri kuprotektai saka tinozwa kurwadziwa kuti upenyu hwemupurisa hwakasvikira pakurasika nekuda kwevanhu vakadaro vanhu vaifanira kunge vakasosungwa kudhara vari mumajeri kutaura kunoku asi vanongoitwa catch and release
asi ndichitaura negurukota rinoona nezvemukati menyika vakazembe-kazembe vari kuti ivo kana paine vanhu vanoziva ivo vamati mazimai enyuchi kana kuti magodfather vanofanira kuupa umbowo kumapurisa
kungotaurawo kwavari kuita vakazembe-kazembe vanhu ava vanozikanwazve mamwe mazita acho atori mupublic domain saka isusu hatikwanisi kuzoita basa rehurumende hurumende inofanira kuti izvitsvage iwo nekuti idambudziko raakuafekta nyika yese uye pane vanhu vakawanda vatokuvara nekuda kwevanhu ivavo tinoziva Zimbabwe Republic Police neCID yedu vari vanhu vane unyanzvi hwakapetwa panyaya yekuongorora kuparwa kwemhosva uye nekusunga vanhu vanenge vari kutiza like zvavanoita maarmed robbers
mukuru wecenter for natural resource governance vafarai maguhu vachitaura vari parunare kwamutare bazi rezveutano nekuchengetedzwa zvakanaka kwevana rakazivisa nezuro nezvekukwidzwa kwemari dzinoripwa pakurapwa muzvipatara zvehurumende kutanga nhasi vachinyora mugwaro ravakaburitsa nezuro munyori mukuru mubazi rezveutano Dr. Agnes Mahomba vakati bazi ravo rakanga rasvika padanho iri richitarisawo kushupika kuri kuita veruzhinji semuenzaniso murwere wechikuru achaonekwa pachipatara cheparirenyatwa ave kufanira kubhadhara madhora mazana maviri kuchitiwo mwana ane makore anodarika mashanu ave kubhadhara madhora zana Dr. Mahomba vanoti vana vari pasi pemakore mashanu nevakwegura vari pamusoro pemakore anosvika makumi matanhatu nemashanu havabhadhariswe mari idzi varwere vachaenda kuzvipatara zvikuru zvemunyika vave kutarisirwa kubhadhara murwere anenge ndinodzokora zvakare pavarwere vanenge vachienda kuzvipatara vari kutarisirwa kuti vabhadhare mazana madhora zana nemakumi matanhatu mwana ane makore ari pamusoro pemashanu achibhadhariswa madhora makumi masere zvipatara zvematunhu makuru zvave kubhadharisa madhora zana nemakumi maviri kumurwere wechikuru mwana achibhadhara madhora makumi matanhatu kuchitiwo zvipatara zvematunhu madiki kana kuti district general hospitals murwere anenge obhadhariswa madhora makumi masere vakazvitakura vanobatsirwa vachiita zvekuvhiwa vanonzi vave kubhadhara madhora zviuru zviviri nemazana mashanu studio 7 yakundikana kuti ibate gurukota rinona nezveutano Dr. Obadiah Moyo, asi mukuru wesangano recommunity working group on health vaitai Rusike vaudza Studio 7 vaudza Jonga Kandeviri weStudio 7 kuti kukwidzwa kwemari dzemuzvipatara uku kuchaomesera vakawanda sezvo veruzhinji vasingakwanise kubhadhara.
Zvinotitise, zvinokatyamadza uye zvinosuwisa kuti hurumende iri kuziva kuti veruzhinji havasi kutambira kana kuhora mari inoita kuti vange vachikwanisa kubhadhara mari dziri kurehwa kuzvipatara. Kwouyawozve iye zvinoizvi tingati nebumbiro remutemo idzva ra-2013 iro rakatipa yatingati kodzero yeutano, right to health. Bumbiro iroro rinorevawo zvekare kuti ibasa rehurumende kuti vana vayo venyika vange vachiwana utano huri pamusoro-soro uye husingavadhurire zvakanyanyisa. Tiri kushamisikawo zvekare tichiona pamafizi matsva iwavo ari kurehwa nehurumende ari kutarisa zvinhu zvakaita sana cesarean section, mari dzinobhadharwana namai vaye vanenge vakazvitakura. Asi isusu tese tichiziva kuti kune mutemo zvekare wehurumende iwo unoti vana mai vakazvitakura, vana vari pamakore ari pasi pemashanu nevaya vari pamakore 75 zvichienda mberi havange vachitarisirwa kunge vachibhadhara kana vaenda kuzvipatara zvehurumende. Saka izvi zvinoreva kuti veruzhinji avo varombo vasina mamedical aid vachange vachisangana nenguva yakaoma zvikuru kuti vange vachikwanisa kubhadhara mari dzakadaro.
Asi varusike, tichitarisawo mamiriro akaita zvinhu munyaya dzehupfumi, hazvikodzero here kuti mitengo yezvinhu zvakaitawo sekuripira muzvipatara inge ichikwira? Tichiona kuti mitengo yezvinhu zvakawanda iri kungokwira.
Hapana chakaipa kuti mitengo ichikwira, asi mitengo kukwira kwayo inofanira kunge ichienderanawo kane mari dziri kubatwa nevanhu. Pari zvino izvi ndoda kukutsanangurirai kuti chiremba chaiye nemari yaari kutambira kana kuti mukoti, manesis nemari dzavari kutambira havatombokwanisa kubhadhara mafizi arehwa iwavo. Zvoreva kuti vanhu vacho vari kupa sevhisi vakaita sana mukoti vari kushanda muzvipatara izvozvo akava nedambudziko rekurwarirwa kana kurwara iye pache zvake haatombokwanisa kubhadhara mafizi iwavo.
Avo vanga vari mukuru wecommunity working group on health vaitai Rusike vachitaura vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Gweta ramai Mary Mbaiwa, mudzimai wemumwe mutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga, avo vari kunetsana naye, vanonzi vari kurapwa naana chiremba vekujeri rekuchikurubhi, uko vakachengetedzwa vakamirira kupiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Mukuzeya nyaya iyi, tabata gweta ravo vataona Nyamakura.
Vachirimo mujere pachatombofanana mboti paiteka kundira mbijana tichimira kuti mutonga anoti chiindoravo kuti judgment ichapiwa inde ichatitemena kuti next step ndechi. Kana achinge abuditswa namutongi kuhaikoti kureva kuti akuenda kumba vachatongera vari kumba, kana mutongi kuhaikoti achinge aramba kureva kuti pane panozotyaswa kuti tichakuenda kuti kumba ipapo.
Pane mashoko ekuti vanga vari kuti havasi kunzwa zvakanaka, vari kurapwa here vari muusungwa umu, zviri kufamba sei?
Ndizvozvo, vari kurapwa varimo muusungwa, asi semunhu anorwara kuvharirwa mujere kune effect yakuinako pamunhu, asi kurapwa vari kurapwa vana chiremba vavo vari kuedza kuti vange vari comfortable as possible.
Saka vari kurapwa navana chiremba vavo here kana kuti ivavo vanenge vachiunzwa nevekumajera?
Vanga vari kuonekwa nachiremba wekunonzi kuti kuchikurudhi ikoko kuchipatara chepajerika.
Muri kufara here nekurapwa kwavari kuita?
The best service ya inogona kuwana munhu ndiyo service yebunde, but kana munhu achinge apinda muchizarira pane compromise inge yatinofanira kuitwa munogamuchira zviripo zvacho. Asi best scenario yatiri kuda isusu ndiyo kuti vabude vanga vachitonga vari kumba uye vachiona chiremba wavanoda panguva dzinodikanwa nachiremba, kwete zvekunge vakabatwa vari muchizarira.
Vataona Nyamakura ii gweta ramai Mary Mbaiwa, mudzimai wemutungamiri wemutedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga, avo vari kunetsana navo. VaNyamakura vanga vari parunare muHarare. Vanhu vakawanda vashanyira mapako echinoi nhasi uye vakurudzira veZimparks kuti vape munhu ane ruzivo nezvenzvimbo iyi nguva dzose kuti ange achivabatsira pamari dzavanobhadhara dzemadhora 10 nemashanu dzekupinda munzvimbo iyi. Asi veZimparks vanoti vanenge vachida nyanzvi vanofanira kubhadhara imwe mari yakati wandei pamusoro pane yavanenge vapindisa. Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Vanhu vashoma vashanyira mapako aya nhasi zvichienzaniswa nenguva imwe chete gore rapera. Mapako echinhoi aya anozivikanwa nezita rekuti chirorodziva anonzi aishandiswa kukandwa vanhu vanenge vatadzira mambo Nyamakwere. Mambo Nyamakwere vanonzi vakazorwiswa vakakundwa namambo Chinhoi vane zita rakazotumidzwa guta rechinhoi. Mambo Chinhoi vaishandisa mapako echinhoi kuhwanda varwi vemandevere. Asi nhoroondo yakadai yanzi namuzvari munarisa akapisa havaizive sezvo vasina kupiwa munhu anovatsanangurira kana kuti tour guide.
I think they should bring my guides. Like patrol kubva kumusoro, we don't even know kuti what's going on makes vaite inizvei and we're just walking. It's more like tauya kuzoona mvura panapa of which we came to see makes.
Muzvari munalisa vanotiwo matombo avanotsika vachipinda nekubuda mumapako haasisina kusimba uye mamwe ava kutsvedza izvo zvinokonzera kuti vanhu vatyoke kana kuminyuka makumbo.
Vanhu vakusapa vakatisa so vane mapush like mine vanotsvedza vakadona. I think this is improved.
Mumwe mushanyi vashadzek muchemei vanoti kushaya munhu anovatsanangurira nezvenhoroondo yemapako zvinoita kuti vana vavanenge vauya navo vatadze kuziva nhoroondo yemapako kana vave kudzidza nezvechinhoi kezi.
Vachikuti patime inenge iri yemaholidhe pakuya vanhakwanda zvakana vanenge ane vana vachiita seyadika mwana rupa anoti adzokera kuchikoro akandobata bhuku rekuchikoroka zvinhu zvive zvaamopractica.
Asi mumwe mushandi weZimparks uyo asina kuda kudomwa nezita sezvo asingabvumirwe kutaura nevatore venhau anoti Zimparks haingapinze basa munhu anoshanda pahoridhe chete sezvo kuchiuya vanhu vashoma pane dzimwe nguva. Izvi zvapesana nezvataurwa nemukuru weZimparks muchinhoi muzvari Mandi Chemere avanoti matour guides aripo asi vanobhadharwa. Muzvari Chemere vanoti vachagadzirisa matombo ave kukuvadza vashanyi.
The network guys, matour guides edu, they are always available. Munhu anorequest and they pay. They are not for free.
Patabvunza kuti tour guides anobhadharwa mari, muzvari Chemere vatsenga mukanwa. Vanhu vakuru vanga vachibhadhara madhora 10 nemashanu kupinda kunoona mapako ava vanenge vachida kufara vachigocha nyama nekunwa hwawa nezvinwiwa vanga vachibhadhara madhora 100 emari yemunyika zvisinei kuti mabhondi here kana kuti eSwipe kana EcoCash. Kuona shumba dziri muaya vanhu vanobhadhara madhora 20 emunyika. Vana vane makore matanhatu kusvika pamakore 12 vanobhadhara chidimu chemari inobhadharwa nevanhu vakuru. Vashanyi vanobva kunze kwenyika vanobhadhara nemari yekuAmerica inoita madhora 10 kupinda mumapako, madhora mapfumbamwe kufara vanhu vachigocha nyama nekunwa uye madhora 100 kupinda mumvura dzemapako kana kuti diving. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndine nunurai jena.
Apo vakawanda vari kupemberera goredzva, vamwe vanhu vakawanda muManicaland vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka sezvo vakawirwa nematambudziko makukutu muna 2019 anosanganisira Cyclone Idai. Kuti tinzwe zvizere tabata mutori wedu nhau Loida Moyo anoti panyaya inotevera.
zvichitevera mafashamo emvura nedutu mpengo aiitika kubva musi wa 15 kurume gore rino kudonho rechimanimani uye chipinge marwadzo acho achiri kuwanikwa kune vakawanda vanosanganisira vagari veko vakasara vanoshanda vari kumaguta akasiyana siyana uye vemabhizinesi nzvimbo yechimanimani inowanikwa zvirimwa zvakasiyana siyana kunyanya michero yakaita semabanana makotapeya maepu nzimbe nzungu dzerudzi rwemakademia madhumbe mango maranjisi nezvimwe kuparadzwa kwakaitwa migwagwa nemazambuko kwakapa kuti nzvimbo iyi isasvikike zvakare zvirimwa izvi zvakaparadzwawo zvikapa kuti mitengo yazvo ikwire zvakanyanya vanorarama nekurima izvi zvirimwa nemichero vakatamba nhamo vairaramawo nekuzvitengesa vakabata chekumeso sezvo mai vakanga vatsva kumusana mwana achisva dumbu varuben gwarinya mumwe wevanotengesa zvirimwa zvaibva kuchimanimani nekuchipinge vari muguta remutare
saka izvozvi zvatisina nekuda kwekuti zvakakukurwa nemvura vanhu vacho hakusina vaiti supply saka zvakatiafekta zvakanyanya
mumwe mukuru wemabhizinesi kusangano reconfederation of zimbabwe industries CZI vahenry nemaire vachitaura nerimwe bepa nhau vakati mafashamo ecyclone dai akapa kuti mamwe makambani akaita sealied timbers inoita zvemapuranga irasikirwe nemari inosvika miriyoni imwe chete nechidimbu vane maire vanoti mamwe makambani ekuno kumanikaland anosanganisira tanganda t akarasikirwawo nemari dzine uwandu hwakasiyana siyana zvichitevera kuparadzwa kwakaitwa minda nemasango emiti meya wekuta remutare vablessing tandi vachitaura nestudio 7 vanoti cyclone dai yakapawo matambudziko akaita sekuti vamwe vanhu vakatiza ikoko vazare muguta kuno kwamutare izvo vanoti zvave kuwedzera matambudziko anosanganisira nyaya dzechifambi nekupararira kwezvirwere zvepabonde
vana vedu munomu vamwe vanorarama nekutengesa muviri wavo vanga vaakushandisa nzvimbo idzodzo zvakare uye tanga takuita challenge zvakanyanyisa seguta even the rate yezvimwe zvirwere zvekupomerana zvimwe zvakadaro for the month dzacho idzodzo dzakatevera zvakanga zviri kukwira but parisi zvinhu zvinhu zvinenge zvakuedza kugadzirika gadzirika
meya tandi vanotiwo kuwanikwawo kwemangoda kwachiyadzwa kwakapa tarisiro yekuti pamwe vangawanewo mari yekusimudzira guta asi hapana chavakawana
hongu vanhu vanouya vachigara muno vachienda kwamutare but isusu seguta kutinyatsobate chatinoti chiri apa ichi chatakawana kuburikidza nemadiamonds hatina even kuwanikawo kana paki chaiye kuti vanhu vagare mabhenji zvavo atinotaura kuti inonzi diamond park kana tichekwa chiyadzwa iripo ine mamutare munomu hatina chinhu chakafana naizvozvo
amai Alice Dure vanoita basa rekutengesa muguta remutare uye vanobva kuchimanimani
zvipfuyo vanhuwana nzara havana vari kuvapa chikafu dzimba dzavo dzakaparara zvipfuyo zvavo zvakaparara sukuru ari kushaya mari yekuti vapo vana vavo vaende kumasukuru ngokuti mavaibatsirikana ndimo macho zvinhu zvacho zvizhinji zvakaperwa dii kuparara chiyadzwa nhu akadhirikirwa mwazhinji wakapa asi havana vanhu vari kuvabatsira kufa kwakaita mahosipitari acho haana mishonga
vadavid panganai mutauriri wemdc kudunhu remanikaland
tine dambudziko haro rekuti hurumende yedu inopoliticisa masituations akadaro madisasters akadaro pakuti kana vakanga vaona rubatsiro vanosarudza kutanga vatsvaga kuti vavangape vanoraramira kubato ravo ndevapi tine dambudziko rekuwanikwa kwakaitwa madiamonds taifunga kuti nyika yedu ichasimukira kuburikidza naizvozvo asi hakuna zvikoro hakuna migwagwa yakanaka hakuna zvipatara
mumwe mudzidzi paafrica university Nelson Mhlanga vanotarisira kuti hurumende ibatsire vagari ava kuburikidza nekuvatamisa nechimbi chimbi
dai hurumende ikakwanisa kupindira nekukasika kana kuti ibvumirewo masangano akazvimirira semaNGOs kuti apindire akwanise kupa vanhu zvekudya nekuvapawo pekugara pakanaka nekuwaniswa kwemvura yakachena
mumiriri wechimanimani East muparamende vari nhengo yezanu PF vajoshua sako vanoti vane mufaro mukuru zvichitevera rubatsiro rwavakawana kubva kuhurumende rwekugadziriswa kwemimwe migwagwa pamwe nemazambuko akanga aparadzwa nemvura
takawana sapoti yakawanda from government as well as my non-government organizations and Zimbabweans at large maroads mazhinji akagadzirwa mabridges avhurika saka patransport infrastructure road infrastructure ndine mufaro kudzai kuti at least chimanimani yakufambika tinewo nzvimbo dzisati dzafambika zvadzo kubva kopa kwenda kwa mchangwa kopa tu vimba as well as mchadzia tukurwa isimba asi ndoda kuzisa kuti nemfaro zve semirire wechimani mani east kutaka kumbira hurumende kuti vabva vatisira tara kubva panonzi pa job kwenda pa kopa. That's the main link, you know, link at Chimani Mani, Rosetto Valley to Chipinge.
Munyori Mukuru Mbatore, Zanu PF, Anona Nishuk Fanswa, Kumabasa, Mudun, Remanikal, and Vakan Saruchera, Vaka was asked to Joseph Sondorino, Kutu Rumende Yavo Irikuita, Jose Raino Guna, Kutisim Zire Magaro Evanum, Uye Munya Zizu Fumi Mugura 2020. Daka Miras to Joseph Mamtare, and Dini Loida Moyo.
Direct from Washington.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto emuAmerica nhasi akanda hutsi hunokatyidza kune vanhu vemuIraq vari kuratidzira pamuzinda weAmerica munyika iyi. Vanhu ava vakatanga kuratidzira pamuzinda uyu nezuro uye mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vayambira Iran kuti kana paine chaitika pamuzinda uyu ichazorangwa zvakaomarara nekuti ndo iri kutsigira vari kuratidzira. Muchirongwa chedu chatinotaura nezvaro zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, nasi Jonga Kandemiri weStudio 7 abata sachigaro weZimbabwe Global Forum vaSox Chikowero avati chishuviro chavo gore rino ndechekuona Zimbabwe nenyika dzemusadak dzichiremekedza kodzero dzevanhu.
Ndichiti makorokota egoredza, isusu sesangano tingati semunhu wese anotarisira kuti goredza roga roga rinouya rine pundutso kana kuti rinouya nezvinhu zvakanaka. Saka sevanhu vanorwira zvikuru sei kodzero dzevanhu, kana tisingati isusu pachirongo mahuman rights, ndo zvatoratidzira kuti tichaona improvement ichaitika zvikuru sei munyika medu pamusoro pemahuman rights dzatingati kodzero dzevanhu, kusanganisira nesadhak yese kuti vachataura nezvimwe chete zvichazoita izvo emaneti kuenda kuAfrica yese kuti vanhu vanzwisise kuti kana tichimbotaura nezvemahuman rights tinembenge tichitaura nezvenyu. Saka chatotarisira ndechekuti gore rino iri kutanga kwariri kuita nekwarinonopera nyaya dzemahuman rights muZimbabwe dzinenge dzave address, nyaya dzemahuman rights muSadak dzinenge dzave address, nyaya dzemahuman rights muAfrica mese dzinenge dzave address.
Tinoona kuti imi muri sangano rinomirira zvizvarwa zveZimbabwe muSouth Africa, muri kutaura nyaya yekutyora kwekodzero dzevanhu. Takaona gore rapera vakawanda zvizvarwa zvekune dzimwe nyika muSouth Africa zvichinyunyuta kuti zviri kutyorerwa kodzero. Matanho apa makatorawo sesangano.
Isu chatakaita iya inonzi pachirungu advocacy, kuenda kune vakabata matomu kana kuti hatingati maauthorities enyika, tichitanga neyatinoti Jericho yemunomu inonziyo Foreign Affairs Ministry, tichipedzisirawo takuenda kunana Home Affairs vachoni naiyo UNCHR, tichinotaura kuti honai zviri kuitika izvi hazvisi izvo zvinotarisirwa pakodzero dzevanhu. Zvimwewo seCape Town hazvisati zvava address. Example yatakaita isusu sekuno kuJohannesburg ndiyekuti munoona kuti vanhu vakasungwa muJohannesburg vese vachinzi vaita trespass paUNCHR vese vakanoregedzwa. It was because yeintervention kwete yedu tega, asi kune mamwe masangano takabatana kwasarigwa kuCape Town kutine vanhu vachiri paMethodist Church, asi tichiri kuramba tichikurudzira kuti in whatever negotiations kana kuti madiscussions ari kuitwa kuti nhaurirano dziri kuitwa ngavaise vachiziva kuti kodzero dzevanhu hadzisi kuchorwa.
Takatarisira gore ra2020, zvii zvamungatarisirawo zvinganakira vanhu zvingabuda mugore iri?
Nyaya yenhaurirano mukati memaZimbabweans kutanga kuleadership yemuZimbabwe kuti ichave nyaya ichave positive, izove nyaya iri inclusive.
Avo vanga vari sachigaro weZimbabwe Global Forum vaSox Chikowero vachitaura vari parunare muJohannesburg, South Africa, naJonga Kandemiri weStudio 7. Musakanganwe kuti muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum nasi na 8 PM tichange tichitaura nezvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika nezvavanoshuvira mugore rino ra2020. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko ku Studio 7, shandisai WhatsApp number dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Kurikota rezvemukati menyika vakazembeka zembe vanoti mapurisa ari kuzosunga vose vari kufungidzirwa kuti vakauraya mupurisa kubattlefields kukadoma. Tasvika kumagumo echirongwa chedu, anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyamina Sandekile Mhlanga munhau dzeIsindebele.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Namukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 1 kuzibandlela 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, abantu abaningi bakobulawo bathi balitheva lokuthi izifiso zabo zomnyaka omutsha oka 2020 zizafezeka. Kulalokho lalokho bafisa ukukwenza kuzaphumelela.
Ngiyathaba kakhulu, nami ngingenile ku 2020. Kodwa futhi njalo umnyaka lo ka 2020 ngikhangela ukuthi kona hayi imusic yangithi izaqhela sibe ngama household names the world over.
Uhulumende ubikwa isithi uza kwengezelela uncedo lokudla lemali olutholwa ngabaswelayo olubalisa ama cash transfers kanye lamasaka e rice awaphiwa ngeli China.
Abantu babefuze banike $9 ngeFirst Day. $9 ikhanda lomuntu ngabe ngu 4 times 9 amayusa. Kanti ngenxa yokuthi uhulumende wayala wathi khona yena kumele kubanikwe ngebhonzi, so banikwa abantu babenikwa ama-100 something.
Uzulu upha imbono etshiyeneyo ngokuthi kuyini abafisa ukukufeza ngomnyaka ka-2020. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Iningi labantu kobulawayo lithi lilethemba lokuthi izifiso zalo zomnyaka omutsha ka-2020 zizafezeka. Kukanti lalokho abafisa ukukwenza kuzaphumelela lanxa isimo somnotho elizweni singamanga kuhle. Intatheli zindaba eStudio 7 u-Ezra Chisaswanda uxoxe labanye babo.
Lanxa bedonza nzima abantu empilweni, abanye bathi ukukhala kusizi. Oqathele ukuphuma lamacebo okuphila phakathi obunzima bona lobo bebonga umdali ngesipho sempilo. Umnumzana Thedi Ngulube ngudokotela uthi ugangalele ukusiza uZulu odubekayo lonyaka.
Yangiyokuthi ngikwanisa ukuthi ngiphakamise abanye abantu abangelinisiyo ukuba le zinto. Ukubhathi ukuthi ngibhadalele abantwana i-school fees abangakwanisi ukuthi yabazintandane abangakwanisi ukuthi bayenelise ukuthi babhadale i-school fees lokuthi baphakamise impilo zabo.
Iningi kalinaki ngodubo lwemali lisebenza lisiya phambili, njalo bathi abantu abakhangele okuhle abangakwenza ngempilo zabo. Unkosazana Francine Thomas ngomunye wabo.
Positive yonke into esiyenzayo, always look on the positive side of every situation and always be happy. I'm actually hoping that I'll finish my studies. I'm doing my studies as well.
Umnumzana Hudson Simbarashe ngumculi olodume kobulawayo, yena ke ukhangalele impumelelo enkulu kulomnyaka.
Ngiyathaba kakhulu, nami ngingenile ku 2020. Kodwa futhi njalo umnyaka lo ka 2020 ngikhangele ukuthi kona hayi imusic yangithi izaqhela sibe ngama household names the world over. Apha mengisebenza esitudio 8 songs that is kumelele nje ukuthi kona sifike emaphethelweni ka 2019, but soonest I hear isikhona.
Kukhona abantu umnyaka ophelileyo ka-2019 ongamubi kakhulu kubo ngoba kukhona okwabajabulisayo lenzuzo abayitholayo njalo.
Mina igama lami nguDingani Mpofu Nyandeni, insizwa yezinsizwa. Yes, 2019 ungihambele kahle kancane, ups and down, but what I'm glad of Ntoli Award eRainbow Hotel as the best barista in Zimbabwe. Lokho nami kunjabulisile. But 2020 into engikhangelileyo ukuthi nami ngithole umuntu wami, ngibe nomfazi, ngibe ne-coffee shop yami, nami ngenze ibhizimusi, ngibe nesikolo sokuthi futhi ngifundise abantu kwenza ama-cappuccino, ama-latte, ama-design.
UNkosazana Beverly Mpofu ngumbalisi uthi iholo lakhe lincane kakhulu, njalo yena lonyaka uyachiya umsebenzi ayedinga amadlelo aluhlaza.
Isifiso sami sika-2020 ngisokuthi ngishiye umsebenzi wobubalisi kwelakithi, ngibhalele kwamanye amazwe njengabo-South Africa, Namibia, ngidinga umsebenzi lapho kule mali engani ngcono khona, engani sathenga khona, kumbe ukuqala ibhizimusi lokuthengisa izinto zenalezi ezisetshenziswa ngabantu nsuku zonke ezinjengabosepa, mafutha.
Amaphupho okuphumelela khona kuningi labantu umnyaka omutsha ka-2020 esesiwungenile, kodwa amanye azahlala engamaphupho nje nxa isimo somnotho singaguqukanga saba nobubelo. Bathi akulankwali iyaqhondela enye, kunjalo nakuzulu weZimbabwe lo nalowo uyazibonela. Imali yeStudio 7 kututhi zethunqa, igama lomngeza Jesus Banda.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza sephuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Futhi ke ntambama kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Ku live talks tholakala ku short wave ku 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Uhulumende ubikwa isithi uzakwengezelela uncedo lokudla lemali olutholwa ngabaswelayo olubalisa ama-cash transfers kanye lamasaka e-rice awaphiwa ngele-China. Isiphathamandla sikahulumende uMnumzana Paul Mavima ubikwa isithi ababethola amadola alitshumi kuphela sebezathola angamakhulu amabili lamatshumi amahlanu, $250, njalo imali le izakwengezelelwa. Kubalwa leyo mnyaka odluleyo, okutsho ukuthi iza kuba backdated kusukela ngo-January 2019. UMnumzana Mavima uthi uhulumende usebeke eceleni imali eyibhiliyoni eyodwa yamadola kulolu hlelo. Uthi inani lezigaba izithola lolu ncedo liza kwengezelelwa lisuka kwezingu-23 lisiya kwezingu-33, kuthi lezo ezisalayo zithole usizo lwe-public assistance program. Uphinde wathi imuli zemaphandleni kanye lezedolobheni lakoBulawayo leHarare zizaqhubeka zithola isaka le-50 kg rice nyanga zonke lezo eziswelayo. Lokho kwenzakala inhlanganiso ye-World Food Programme isithi isengezelele uncedo elipha abalambayo ngoba inani labo likhuphuka. Ukuze sizwe okuningi lolu daba sixoxa lesakhamuzi seBinga uNkosikazi Fepi Dube.
Ngamehla ami engakubonayo abantu babefuze banike $9 nge-first batch, $9 ikhanda lomuntu, ngabe ngu-4 times 9 ama-user. But ngenxa yokuthi uhulumende wayala wathi khona yena kumele banikwe nge-bond, so banikwa abantu babenikwa ama-100 and something, one muntu. But kibo ayizange ifike ingama-100, banikwa ama-$80 ikhanda ngamunye ngamunye. Then abantu bathi benikwe benjalo ezitholo manti, abezitholo labo bakhweza amabhaketi omumbu lempuphu yakhe yakhwela ngamhla lokho abantu benikwa imali. Irayisi yanikwa izinduna, izinduna zanikwa 100 bags induna ngayinye ngayinye.
Sesikhangela-ke okunye ukudla okwakuphiwa nguhulumende kwe-social welfare okwakuvele kuphiwa abantu.
Social welfare mina khonapho esinampande bacine i-social welfare bebenika umumbu, but
Bathineka tethi ngo-October, November bazizanga lutho, December bazizanga lutho. Ukhuluma kunje sokathethi esililweni. Akulalutho abantu bayafa ngendlala. Uhulumende sesindwa abantu. Okuthi kuthiwa khona abantu bayazuza akula. Njalo izimoto akula. Inhlanyelo kathethi bebeletha inhlanyelo. Abantu bayakhipha ama-$13 ukuthi azuze 10 kg. I-fertilizer $33 ukuthi uyiphiwe because of i-transport. Kwenziwa ukuhayi izimoto zabanikazi. Anti yabo sesiqalise ngezililo. So kuyasiwa ngendlala.
Ngesililo, ukuhambe njani lapho?
Umntwana lwana wazalwe ngakhulumi but ubesidla wenxa ekuhamba ubehambe ngumuntu ogijimayo athi lapha yakhona ungavela umkhuze uyayekela aphinde akhangele kweyinye indawo so izolo ubesele yedwa njengoba abazali kuyindlala bebehambe bayadinga ukudla ukuthi engxenye bayabhiwa ngokuyakhangelwa kokudla because kwaholiswe ebusuku abantwana bebodwa ngekhaya bengabantwana bodwa batshona bebhukutha ezizibeni esezingamadaka watshonise itshona khonaphana umntwana lwana umntwana osekulile ole-15 years isiziba sakhona siyatshona yena uhambe waya kwesinye isiziba esingasone siyana esingatshoni
lo nkosikazi Phoebe Dube ohlala esinampande eBinga sixoxelaye ekhona le eBinga. Live talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela izifiso zabantu labahlela ukukwenza ngalomnyaka esiwusungula namhlanje. Thumelani text message kunombolo esithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singakayi esigabeni esilandelayo ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Wake waba yinhloko kahulumende yakwele Guinea-Bissau, njalo waba ngumkhokheli webutho lalelo lizwe u-Army General Umaro Tshisoko Embalo unqobe ukhetho lokudinga umongameli walelo lizwe olwenziwe ngesonto ngesilinganiso sokwedlula amachumi amahlanu ekhulwini 54. Abasinde kungozi yokudubuka kwebhomba ebelithiwe ngamalwecatsha esigodlweni seSomalia iMogadishu lapho kufika abantu abangamachumi athoba mimbili nanye babikwa lokhu besesibhedlela njalo iningi labo selikhuluma ngokwabehlelayo. Ugatsha lwezomvikela kwelemelika soluthumele amanye amasosha angamakhulu ayisikhombisa lengxenye yalo i-750 ukuyangezelela lawo avele ekhona emhlubulweni we-Middle East ngemva kokuhlaselwa kwesigodlo someli wemelika kwele Iraq. Umongameli Donald Trump wethesayele Iran umlandu wokubangela ukuxokozela kokuhlaselwa kwesigodlo semelika. Namuhla kuhlelo lwethu lapho isixoxa khona lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe sikhuluma lomkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwe Broadford Community unkosazana Judith Isabel Dlamini. UChris Gande weStudio 7 uqale ngokumbuza ukuthi bangene njani umnyaka omutsha.
Singene kahle.
Ye, bekwenzakalani?
Bekufanele senze idili but then mina bengezwa kuhle so ikhosingazange science idili.
Ubungezwa kahle ukuthi ubulele phansi yini kumbe ubuzihlalele nje endlini?
Bengihleze endlini mphumulo.
Manje ubona njani umnyaka nalo esiwuqala lamhlanje ukuthi ungawumumetheni ngokubona kwakho ngumnyaka othembisayo?
Siyazama lathi esikuzamayo kubona ukuthi singachova ezinye izinto kulomnyaka. Ngasingakwenzanga kuhle ngaleli. Ngomnyaka lophelileyo kulo mnyaka ozayo sibona ukuthi sizenze ophumelela kusiya phambili.
Yona inhlanganiso le oyimeleyo eyezizalwane zeZimbabwe ezikhona ngapha inkulu okunganani labantu abaningi okunganani?
Hayi, ile more than 100.
Lonke lisedolobheni leBradford. Ungasitshela ukuthi lina njengezizalwane zeZimbabwe inhlanganiso yenu kuyini kahle kahle ekwenza?
Inhlanganiso le ngiyazichenya ngabantu abalibandla labo libandla lonke siyancedisa lapha ngoba siyahlangana labantu ukuthi umuntu uyabe sebhujelwe abantu bayahlanganisa imali sincedise ukuthi silondoloze abantu ababebhubhelela umnyaka ophelile ngalesi sikhathi omunye umama wahambe ekhaya washona umntana kho lapha ulama-mental problems so sahlanganisa imali sabona ukuthi siyachaya imali sancedisa abantu ekhaya so even lapha umnyaka wonke abantu bayashiywa siyashaya izimali sincedise kumbe umuntu engagula futhi siyashaya izimali ukuthi sikuthi sibambane sincedisane
liyake lihlangane yini njengenhlanganiso kumbe ngokokukhulumisana nje ebulenjini be-internet
no siyahlangana siyahlangana every Monday sibhukhile i-church yami e-life church sile venue iZimbabwean community group abahlangana khona so sile book to place every Monday siyahlangana sikhuluma ngento ezithiyeneyo
akusitshela ukuthi ukuze ube lilunga kuyini okufunakalayo ngaphandle kokuba isizalwane seZimbabwe
ukuthi ubuye kuphela akudingeki lutho ukuthi sinike igama lakho bese sikufaka khona apha egroupini siyakhuthaza nje bonke abantu ukuthi bebuye lapha ngoba enye into esesiyibone lapha ngasakhuluma abantu imichado iyachitheka abantwana ngoba kunjena kunjenjena abanye bethu bayasebenza nge-New Year abantu babesebenza abantwana basala beyibo bodwa so sizama ukuthi sihlangane sikhuthazane ukuthi imiziqine nganxa abantu besilwa abantu behlanganise so asikho ukuthi igroupu le imeleli i-funeral kuphela kulezinye izinto esizenzayo lanxa abantu bechada abantwana sihamba siyelaya so kugoqela into ezehlukeneyo asikho ukuthi sikhangelele imfa kuphela
ikhona yini imali echayiwayo ngamalunga enhlanganiso
yes amalunga owawathesi sasithi nxa kulenkathazo sichaye ama-20 pound ogogo bechaya ama-10 or 5 pounds a few months ago saqopha even abanye ababevele eZimbabwe ukuthi bazama ukuthi bewabona ukuthi engxenye bengabona ilingelo into esizama ukuthi siyenze ukuthi sibone ukuthi singabona ilingelo ukuthi sincedise ngezibhedlela ekhaya so ngenye into le siyikhangelele ukuthi siyenze
Lo nkosazana Judith Isabel Dlamini umkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwean Broadford Community ubexoxa icingweni lo Chris Gande we Studio 7 eseBilitane. Uzulu opha imbono etshiyeneyo phezu kokuba kuyini afisa ukukufeza ngomnyaka ka-2020 esithi ngoba waka-2019 ubunzima kakhulu. UMavis Kamau sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi labantu libonga uNkulunkulu ngokwanelisa ukugqiba umnyaka ka-2019 lanxa besithi bafuna ukukhohlwa izehlakalo abahlangane lazo bethembele kumdala ukuba uzobapha isineke sokwanelisa ukuphila ngomnyaka ka-2020. Unobhala wenhlanganiso yomanyano wamabandla okholo lwesiKristu eZimbabwe Council of Churches, uReverend Dr. Kenneth Mthatha, uthi bekungelula kumuntu wonke weZimbabwe lonyaka.
Indlela ezoyenza ukuthi inoto yelizwe iphumele phambili izodinga ukuthi amaZimbabweans onke afake amakhanda ndawonye avumelane ukuthi i-economy esifunayo sonke yi-economy enjani kuzodinga ukuthi sithole indlela yokuthi singayiya kanjani indlela yokubambana ngezomnotho esingathi i-social contract ukuze sonke sibonisane ukuthi umnotho lo ungasebenza njani ukuze umuntu wonke athole laye indlela yokuthi adle lokho okufanelayo
Umfundisi Mthatha uthi bakhona abekade besenza imizamo yokudinga indlela zokuxazulula inkinga uZulu abhekane lazo ngo-2019 kanye lababukhangeleleyo njengamakholwa esiKristu eZimbabwe.
I-40 years yithi abakholwayo ineyinye significance ngoba 40 years abantwana baka-Israel bahamba enhlane sebephumile eGipita bengakangeni kuleyo promised land uNkulunkulu wayebenika yona lathi lapha eZimbabwe sesihambile 40 years sesiphume kule i-colonial period sahamba 40 years. Ukunye kuhambe kahle kodwa kulezinto eziningi ezingahambanga kahle. Abantu abaningi balahla ithemba lokuthi izinto zingalungi.
Umcebisi Ngwenyanga osakhulayo oveza isifiso sokuba ngabe umumo uyaguquka ngo-2020. Yena ke ukhuthaza umongameli Emmerson Mnangagwa ukuba adinge abacebisi uqobo, hathi labo abamtshelela eceleni njengalokho owawusenziwa ngesikhathi sombuso kaMuyi, uMnumzana Robert Mugabe.
Okumele nje sikwenze eZimbabwe ukuthi umuntu onjengalowo upresident esilaye khathesi upresident Mnangagwa athole the best advisors in the country. People abangasoze besabe ukumtshela iqiniso, abantu abangasoze besabe ukumtshela ukuthi hayi lapha izinto ziyonakala nje kungenxa yalokhu lalokhuyana, lapha izinto zonakala nje kungenxa yalokhuyana. Ngoba angaba lama advisors anjengakamgabe abemtshelele eceleni, all because bona bafuna ukuba bentshontsha, sizaba siyabuyela futhi khona phana sasikhona.
Wengeze uNgwenya ethi lakwezombusazwe ufisa ukuba khona kwamabandla aphikisayo alakho ukufuqa uhulumende okhona ukuba alungisise okonakeleyo uZulu athole impilo engcono ngo-2020.
Yebo, ikhona iMDC, ikhona iMDC Alliance, kodwa ayila phansi eyayilayo iMDC Alliance ngesikhathi uMorgan Tsvangirai ekhona. So uma ngikukhangela mina ngibona ngani labo abezani PF kade sibari last ukubona bengafuni ukulungisa izinto lanxa zonakale kangaka, ngoba bazitshela ukuthi hayi kuvele asila opposition, asila bantu abangasitrethena, akula bantu abangasithathela umbuso wethu lowo.
Unobhala jikelele enhlanganisweni yeZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, uMnumzana Japhet Moyo uveze ukuthi umnyaka ka-2019 beunzima kakhulu, uZulu lwezisebenzi sebesidla imbuya ngoluthi, abantu sebengabathi imibuso yangemuva yayingcono kulokhona khathesi ngenxa yesimo kwezomnotho.
Indlela abantu abadubeka ngayo kwamanje yiyebangela ukuthi uzwe abantu besithi uMgabe wayengcono, uSmith wayengcono, ubani wayengcono, ngokuthi phela abantu bakompare kumbe ukuthi balinganisa umbuso kumbe indlela abaphatha ngayo okwamanje lezolo. Kodwa iqiniso ukuthi labo bantu sibili babengangcono. Angaza ke sithi umbuso kaSmith wawungcono njengoba wawukhetha ke abamnyama labamhlophe.
Umoya uthi ulethemba lokuba u-2020 uzokuba ngcono kulo 2019 kwezokuhlonitshwa kwamalungelo oluntu.
Izisebenzi ziphathwa lucuku nje ingxenye okwedlula isikhathi ke esombuso wamakhiwa, kumbe singathi ungani kwabanye abaningi ke kuyafanana, ngokuba okwamanje ilungelo lesisebenzi loba nje iconstitution yelizwe isitsho ukuthi silelungelo but i-enjoyment kumbe ukuthi silikholise, hayi kuba lobunzima.
UZulu uthi uyathandaza mihla ngemihla ngendlela ezehlukeneyo ukuba uNkulunkulu angenele kunkinga abhekane lazo ezibalisa ukuswelakala kwemali yakuleli leya kwamanye amazwe, ukuqhubeka iphela amandla eyakuleli, indlala, ukuswelakala kwabodokotela ezibhedlela nezinye inkinga. Abaningi bafisa inguquko kusimo somnotho lesombusazwe inkokheli yanelise ukusebenzisana, besithi isimo esikhona sesisenza kungasebenzeki kuhle okuyisimo esesikhona lasedale lephalamende. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Kulabanye abathandabuza ukuthi kuzaba lenguquko lonyaka kwezomnotho lendlela okubuswa ngayo ilizwe. Bathi bahlupheke kakhulu ngomnyaka ophelileyo, okwenza belahle ithemba lokuthi kuza kuba lenguquko kwezomnotho lokunye elizweni. Kodwa uMnumzana Malaki Nkomo okubandla leZANU-PF futhi abantu kumele babekezele njalo bazimisele ukuguqula isimo sabo. Usungula lingxoxo esilethulele ebulenjini bokuxhumana obeFacebook kukhasi le-VOA Ndebele.
ilizwe vele ngokwalo ukuthi ilizwe lithuthuke ngendlela efanele simfanti kulinye nohulumende nabantu abelayo naleyana indlela belahlala ekhuluma ngayo sekuthi uma nxa kule ndlela zokuthi kufakwa ama-irrigation endaweni ezilekuningi even emaplazi laphana mphathiswane kufakwa ama-irrigation ikakhulu lapho kulamadama abakhulu ubona yiyo indlela eyenza ukuthi na indawo lesiphileke kuyo ubona ngani yiyo indlela eyenzisa abantu bezifazwe bakhiphile baye phambili
sesilobaba-ke umasuku ecingweni
umzalathi sizamile nje ukuthi indlelapho sazithola into esingabe sayifanisa kakudala kodwa hhayi sisenze savuka sesikhona lapho sekuyekenza kulo mesithe ngendlela esazivele sisila ngayo nakaphezulu yazi laphana sasingalali sijabula ngoba into zakhona zazikhona okwamanje sekuthe ngiyeyinkulunkulu ukuthi sivuke singakai
ye ubona ngazani pho kwini okungaguqulwa lo nyaka kwezithi abantu baphile ngcono
abantu bezindawo azizikazimele zona ngifake sibinamanzi esinika hhayi ukuthi singamelela laba ababusayo ukuthi kumbekele nto abakasinikeza zona bayafana zindila zantabanye nje kuphela njengoba ubona ngawo akula lutho lingani liyatshengisela ukuthi kulekuthile okungaba khona
ke babankomzile uma bamasuku esithi ubona ngani yena akula lutho lozaguquka lo nyaka pho abantu abangani thandabuza ukuthi kuzaguquka ungabatshela uthini ngokungenziwa eZimbabwe kwenza ukuthi uguquke
ngiyakhayela kunjenje abantu batshelwa ngendaba yesinkwa ukuthi uyabenza ama-bakeries kunezigaba eziningi ezikulandelele ngathi lolo hlelo ziyaphila abantu sebephila omama sebepheka izinkwa bethengisa abantwana abasalambi sikukhangele koku luhlelo oluthiwe nguhulumente kodwa kwezinye indawo uzathola ukuthi lolo hlelo abanye abantu baya beluchothoza abaluchothozayo babuyela emuva bagcina bekhala abalusekelayo balusekela bagcine labo sebebontula bathuthukisa njengoba ngikhuluma ukuthi khona kunjenje kulezinto kulemihlelo kulama-irrigation kulezinto eziningi-ningi thina ngabe siyakulandelela ukuthi uhulumende uthe asenzeni lokhu sonke njengamazimbabweni silandele khonoko ufuna uhulumende asisekele siyathuthuka sonke
ye siyakuzwa kona onkuke nxa ukhuluma ngokupheka isinkwa lapha nxa sikhangela-ke izindlu leziyana ezabunjwayo babankomo ukuthi ngeza kupheka isinkwa ungazani phela izindlu zokutsha izitina uyabona abantu yikho becotwa yeso manje phela abantu khaya zani sebabuyela kakhulu emuva mnkomo ukuthi vele sutshaya isupheka isigwa isazinenhlabathi yona abantu bayakhuluma
esingakutsho yukuthi asomana basikhuluma ngohulumende okumasayisenzi ukuthi khona amanye amazwe ofanele isikhathi khona lezi zinto obanye isebenzise kuba nzima yinje ngendlela ukuthi thina sodwa amazibakwezithina sikhalele khona elizwe lezampuwa amasayisenzi kanti-ke nxa sesikhangela thina ukuthi ngokwethu esikukwanisayo okuncane esilakho yikho fanisa ukusebenzise siqale sime ngenhlabathi ngoba angaze ngisibone sinenhlabathi isinkwa zakhona ngendlela okubeka ngayo kodwa isinto elikhona ukuthi ama-ozen khaluswa amabhekali lawa akhisa simnandi kakhulu.
Laba ngabanye abalandeli bomsakazo we-Studio 7 abakhulume loKibs Dube kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulele ebulenjini bokuxhumana kukhasi le-VOA Ndebele.
Yeah.
umculo othi kumika kwamela sile themba liwukholisile liwuzwa uphuma ngapha emsakazweni we-Studio 7. Singake hlukanike sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo kuhlelo lanamhlanje. Iningi labantu kobulawayo lithili lethemba lokuthi izifiso zabo zomnyaka omutsha ka-2020 zizafezeka. Uhulumende ubika isithu uzayingezelela uncedo lokudla lemali oluthola ngabaswelayo. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.